Hurumende yakabudisa mashokosundo rapera kuti vadzidzisi vanofanira kubhadhara mari inosikazana nemakumi mashanu emadhora pamwedzi wega wega pasi pechirongwa cheCivil Service Housing Scheme, icho chavange vakavimbiswa kuti vachabhadhara makumi mashanu emadhora pamwedzi kuita kuti vawane dzimba. Vashandi ava kunyanya vadzidzisi vanoti mari yakawandisa sezvo vachitambira mari inopfuura zvishoma mazana matatu emadhora pamwedzi, izvo zviri kuvasiya vasina mari yekuraramisa mhuri dzavo. Mumwe mushandi wehurumende mumasvingo vaArnold Gondi vanoti mari iyi ichabatirwa kumabhango kwavo zvekuti vanosara vachinonga sose nemuromo.
Takamadza ndechekuti hurumende yava kulonja chiprogiramu iyi panguva yekuti tatarisa nemaelections, ende vakuti tichibhadhare ma150. Isu mari yatinokora itombokwani kuti tikabvisa 150 tine vana vanoenda kuchikoro, tinevabereki vanoda kuchengetwa, kunyange chikafu chedu chaicho chaicho, mari tinosara ne150 nokuti totambira $300. Saka mari iyoyo haizokwani kuti tikwanise kurarama. Saka apa hurumende tiri kuona kuti iri kuda kungozama kuti isofte ichiita fanika iri kuda kutipa mastens kuti vatisofte kuti tiwane kuvavhotera pamaelections asvika. Nechirongwa chavaifanira kutotiitira mahara nokuti vagara vari kubata mari dzedu dzakawandisa dzatisingatombozivi kuti dziri kuende.
Vamwe vanoti hurumende yeZANU-PF inoda kuvatorera mari yavo kuti igokwanisa kuishandisa mukukwezva rutsigiro pasarudzo dzegore rinouya, sezvo vashandi zviuru makumi manomwe nezvishanu vakanyoresa pasi pechirongwa ichi. Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakafira zvovo vanoti hurumende inozivikanwa zvikuru nekushandisa mari dzevanhu nenzira isiri iyo.
Zviri pachena kuti mari 150 varaividza vakwanisa kuti vaiwane, uyezve zviri pachena kuti hurumende yangotaura kuti 150 pasina nhaurirano. Saka isi tinoona sekuti imari iri kureiziwa yekuti iende kumaelection, hationi sekuti imari inoda kuti ibatsire varairidzi. Saka varairidzi vese vakawanda zvikuru sei kumatimana ese enyika yemuzimbabwe vepitizo twakatiudza kuti havakwanisi kunge vachibhadhara mari dzakaita ma150, ende vari kuona kuti skimu iyi yava elitist yasiyana nemafungiro atakatanga tichifunga kuti murairidzi ungazowanawo imba. Iyi yatova skimu yevavo vagara vana mari muzimbabwe, uyezve vanhu havana mashuwa kuti takanangana maelection ariko next year mari dzavo hadzioindi here kumaelection. Tinoziva kuti maticha akambotsotsowa zvekare navachigwedere kugwindingwi skimu. Saka iyi inongova imwe nzira futi yokutsotsa maticha, yokudya mari dzamaticha. Saka handioni sokuti tine chouviri paskimu yakadero.
Vazvovo vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo dzichabuda muurongwa uhwu nekuti dzava kuitwa nehurumende handidzo dzavakawirirana. Munyori webazi rezvematunhu nekuvakwa kwedzimba munyika vaGeorge Mlilo vakaudza vatori venhau kuti vakatopedzerana nevakuru vevashandi vehurumende vachiti chirongwa ichi chiri kutanga gore rinouya. Vakati vanoda kuti vashandi vehurumende vakwanise kuvawo nedzimba dzavo mumadhorobha ose munyika, asi vashandi ava vanoti havana kutenderana pamari iyi vachiti yakawandisa. Mumwe mushandi akaramba kudomwa zita rake anoti vachafa vari maroja nekuti chirongwa ichi chiri kudhura zvakanyanyisa.
Izvi zvinhu zvakatiomera sevashandi vehurumende nekuti mari yacho inotouya yakabatwa kare. Tosarawo ne150 isu sematicha tinotambira 300 apa tinamwe maloni atinenge takatora, saka mari yacho haitozotikwaniri, haitozotikwaniri. Isu sevashandi vehurumende tichatofa tiri maroja nekuti mari yacho inenge isingachatotikwaniri. Tichatosara tichitononga svose nemuromo.
Vamuriro vakati chirongwa ichi chichavaka dzimba kunyanya dzemudurukidzwa mumadhorobha ose makuru munyika senzira yekupedza dambudziko rekushayikwa kwedzimba rakatarisana nevashandi vehurumende. Asi mutevedzeri wasachigaro weApex vaRudicious Zunde vanoti vakaita musangano navamulilo vakawirana kuti paitwe hurukuro pamusoro pemari dzakange dzatarwa nehurumende sezvo mari iyi yakawandira kuvashandi. VaZunde vanoti vakatadza kuwirana pamari inobatirwa vashandi chirongwa ichi hachienderere mberi. Nakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.